manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu gumi guru 6 2023 makateerera kustudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvimwe zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Nokurudzira veruzhinji Zimbabwe kana munhu arwara zvaende pachipatara chipadhuze naedu vanhu ngavageze maoko before eating or after the using their toilet.
Zvichitevera dambudziko rechirwere chekorera ravhiringa nyika, hurumende inodzika mitemo inorambidza vanhu kuungana vakawandisa zvikuru matunhu abatwa nechirwere ichi. Mapurisa muSouth Africa anorambidza rimwe sangano rinomirira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa reEconomic Revolutionary Alliance kuenderera mberi neurongwa hwaro hwekuratidzira kuBeit Bridge mangwana. Vakwegura zvekudarika makore zana ekuberekwa vanoremekedzwa nekupembererwa muguta reBulawayo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zvichitevera dambudziko rechirwere chekorera ravhiringa nyika, hurumende inoti yadzika mitemo inorambidza vanhu kuungana vakawandisa parufu nemudzisvondo zvikuru matunhu akatarisana nedambudziko rechirwere ichi. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mugwaro rayabudisa pamusoro pechirwere chinhasi, bazi reutano rinoti kusvika nezuro vanhu zviru zvina nemazana matanhatu nemakumi mana nevashanu 4,645 vanofungidzirwa kuti vange vabatwa nekorera uye mazana mapfumbamwe nevashanu 905 ndivo vakaongororwa kuzvipatara vakaonekwa kuti vakabatwa nechirwere ichi. Chirwere ichi chinonzi chapararira matunhu madiki emunyika makumi mana nerimwe kusanganisira muguta reHarare. Mutauri webazi reutano vaDonald Mujiri vaudza Studio 7 kuti bazi ravo rine nyanzvi mumatunhu ese munyika dziri kubatsira varwere pamwe nekudzidzisa veruzhinji pamusoro pechirwere ichi.
Tinokurudzira veruzhinji Zimbabwe kana munhu arwara ngaende pachipatara chiri padhuze naye uyewo kuti vanhu ngavageze maoko under the running water before eating or after the using their toilet. Chitaura zvokuti mvura yepfumwa chaiyo kana ichikwanisa ku inonzi treating of drinking water ngavazviite
Vaimbova gurukota rezveutano panguva yehurumende yemubatanidzwa zvakare vari meya vekwekwe Dr. Henry Madzorera vati chirwere ichi chinokonzerwa netsvina uye vakurudzira kuti hurumende nemakanzuro zvipe vanhu mvura yakachena pamwe nekutakura marara.
Nyaya huru inofanira kuitwa nehurumende ndeyekumeka shuwa kuti vanhu vese vane clean potable water, mvura yekunwa yakachena isina utachiona. Toona kuti masuweji edu anofamba zvakanaka. Toona zvakare kuti izvo hand hygiene, tapromota hand hygiene muvanhu vedu. Ndozvinhu zvatofanira kuita kuti pedze denda rekorera inyaya yemvura, kunyanya mumaguta. Mvura yatinonwa tinopiwa nemakanzuro ngaive yakauchikwa zvakanaka, yakachena isina utachiona.
Vatiwo zvakakosha panguva ino yedambudziko rechirwere ichi kuti bazi rezveutano ringe riine vamiriri varo pamisangano nemagungano kuitira kuti rione kuti vanhu vari kutevedzera here nzira dzekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health Vaitai Rusike vaudza Studio 7 kuti kudzoka kwechirwere ichi kunoratidza kuti nyika haina zvayakadzidza kubva muna 2008 apo pakafa vanhu vanodarika zviuru zvina nemazana maviri nemakumi masere nevanomwe nechirwere ichi.
Kana mapublic health fundamentals asina kugadziriswa dambudziko rezvirwere zvakaita sana korera tinoramba tichisangana naro.
Varusike vakurudzira veruzhinji kuti vazvichengetedzewo vachiti harisi basa rehurumende nemakanzuru chete kuchengetedza utano hwavo.
Sema communities tinotorawo nebasa guru ratinofanirwa kunge tichiita.
Mukuru werimwe sangano rinomirira vanotengesera mumigwagwa Revenders Initiative for Economic and Social Transformation Vasame Wadzai vakurudzira nhengo dzesangano ravo kuti dzishandire munzvimbo dzakachena pamwe nekutevedzera zvese zvinodiwa neveutano senzira yekudzivirira kupararira kwekorera.
Tatingagona kungoita isu seboka kukurudzira mamembers edu kuti ashande panzvimbo dzine dzakachena vashande vachitevedzera hwaro hunotadza kuti vanda kushanda vasingaparadziri chirwere ichochi.
Kushayikwa kwemvura yakachena, kusatakurwa kwemarara mumaguta pamwe nekudhuka kwepombi dzinotakura tsvina nezvimwe zvinonzi zviri kukonzera kupararira kwezvirwere zvemanyoka munyika. Nyika dzemudunhu rekuchamhembe kweAfrica dzinosanganisira Malawi, South Africa neMozambique dzakasangana nawo nedambudziko rechirwere ichi munguva pfupi yadarika. Izvo zvakasiya vanhu vanodarika churu vafa kuMalawi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Rimwe sangano rinomirira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa reEconomic Revolutionary Alliance rinoti rarambidzwa nemapurisa emuSouth Africa kuenderera mberi neurongwa hwaro hwekuratidzira kumuganho wenyika mbiri weZimbabwe neSouth Africa weBeitbridge mangwana. Sangano iri rinoti rashamisika nedanho iri sezvo rakamhengerapiwa mvumo nehurumende yeSouth Africa yekuti nhengo dzaro dziratidzire pamuganho uyu. Mutungamiri wesangano iri, Advocate Talent Rusere, vanoti vanga vaine urongwa hwekuratidzira vachinyunyuta nemafambisirwo avanoti akaitwa sarudzo muZimbabwe pamwe nekupikisa kugadzwa kwavaEmerson Mnangagwa semutungamiri wenyika. Rimwe sangano rezvizvarwa zveZimbabwe riri makare muSouth Africa, reProgressive Zimbabweans in South Africa, riri kurongawo kuratidzira kumuganho weBeitbridge musi 26 mwedzi uno. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumapurisa emuSouth Africa pamusoro pekurambidzwa kwesangano reEwa reIra kuratidzira. Asi varusere vanoti vanofunga kuti kurambidzwa kwavo kwakonzereswa nenhengo dzesangano reProgressive Zimbabweans in South Africa. Asi vesangano iri varamba kuzorwa mafuta enguruve yavasina kudya vachiti havanei nechekuita nekunyimwa mvumo kwesangano iri. Ngatinzwe hurukuru yataita navarusere pamusoro penyaya iyi.
Vandifonera makuseni vakandidana ndikaenda kumeeting vakandipa zvikonzero zvekukanzura urongwa wavakanga vatipa clearance.
Zvikonzero zvipi zvaita kuti vakanzure urongwa hutichiona kuti vakamhenga vakupai mvumo yekuti muenderere mberi?
Chikonzero chikuru chavanyanya kushandisa pakukanzela urongwa watanga tinawo wemusi wa 7 October ndechekuti pane group rezvizvarwa zvekuZimbabwe zviri muSouth Africa rine vanhu vanosvika 123 vakaita petition yavakasaina vese vachitaura kuti utungamiriri weEra Zimbabwe huri kuda kutungamirira protest iyi, utungamiriri huri armed, utungamiriri huri kuronga kuita mhirizhonga nekuparadza zvivakwa zviri paborder reSouth Africa neZimbabwe. Ndo chikonzero chikuru chavanyanya kuti bata nacho. Panga pakatotorwa mascreenshots akaprintwa akawanda zvekuti if I counted them there were I think about 28 copies dzemascreenshots akatorwa akaprintwa evanhu vachitaura mumaplatforms edu atakanga takacreator anovanga ane vanhu vanga vachisvika kuma 12,000. Vanhu vane shungu, vanhu vane kuremerwa nekurwadziwa nekubirirwa kwakaitwa maelections muZimbabwe. Saka vanhu vaingotaura chiro zvavataura, vanotaura zvepfuti, vanotaura zvekunoita mhirizhonga, asi zvisingareve kuti ndo urongwa hwatatinawo hwekunoita mhirizhonga.
Mune vamwe matanha amuri kutora here kuti mugadziridze zvikonzero zvamapiwa izvozvi zvaita kuti musabvumidzwa kuratidzira uko?
Taita humwe urongwa hwekuti tiende tinogara pasi navasiriwo Ramaphosa neutungamiriri hwavo kuti vanyatsokutibudira pachena chikonzero wai vari kumira zvikuru nebato riri kutonga kuZimbabwe, iro rinova bato risina kuvoterwa zviri pamutemo izvo zvakasanangurika zvikataurwa kunyangwe neSADC nemamission observers eSADC. So ndio matano atakutora zvekare tichasuwa the responsible authority yakansela clearance yavakanga vachipa nokuti zvehazvisi pamutemo kuti clearance inopiwa yozokanzelewa kubudikidza nemainvestigations angange aitwa. Vaifana kunge vakakanzela vasati vaita meeting nesu.
Iko kurambidzwa kuratidzira kwamaitawo kwakanganisawo zvakadi hurongwa hwenyu.
Izvo hazvina kudzorera shure isusu chete, zvadzorera mwana wese weZimbabwe kumashure.
Pane shoko ratiri kutambira rekuti sangano renyu rakaunganidza mari kubva muvanhu dziri kufungidzirwa nevamwe kunzi imari dzichangotsakatika dzakadyiwa. Makafambisa sei nyaya yemari idzi?
Shoko rekuti vanhu vakatorerwa mari nesangano redu harisi shoko rechokwadi, ishoko renhema. Patinorangarira patakambokumbira mari kuvanhu, taida 2000 rand yekuti tikwanise kuenda kunoapplya for the date rataida kuita demonstration. Unfortunately mari iyo haina kutobuda. Takatozotsvagawo mari dzedu nenzira dzedu dzataikwanisa. However, takaenderera mberi neurongwa hwedu tikaenda tikanoapplya, tikatumira vanhu bepa kunyange vanhu vanga vasina kutumira mari. Saka shoko rekutaura kuti kune vanhu vakatorerwa mari mashoko emugotsi Matsuro.
Vanga vari mutungamiri wesangano reEconomic Revolutionary Alliance Advocate Talent Rusere vari parunare muSouth Africa neStudio 7. Rimwe sangano rinoshanda nevagari muguta reUlawayo, Respa Community Trust, richishanda pamwe chete nekanzuro yeguta reUlawayo nechikoro chepamusoro-soro cheNational University of Science and Technology kana kuti NUST, raita mabiko ekucherechedza vamwe vagari vakwegura vave nemakore adarika zana senzira yekuvaremekedza uye kubatsira kutaura pamusoro pematambudziko anosangana nevakwegura mukurarama kwavo. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Pange paine mufaro mukuru munhandare yeZITF Exhibition Center apo vanhu vane chitsama vaungana vachipembera kuve neupenyu hwakareba kwevana soro jena ava. Mbuya Langeli Hekumalo vane makore zana negumi kana kuti 110. Vachiri kukwanisa kufamba vega pamwe nekuona asi vave munhu asingachatauri mashoko akawanda. Vaudza Studio 7 kuti havana zvavangarayira vanhu kunyanya vechidiki vemazuvano nekuti vanozviti vakadzidza. Asi mumwe wevazukuru vavo amai Stembison Ndebele vanove Major Street vati mbuya vavo vanokoshesa kuti vanhu vave nekukudzana nerudo.
Yaixoxe nje kuti bona kudhala kwakungela nzondano yona le sikhona kathesi ukuthi abantu bendlu enkulu mbebencane abazwanani. Bathi bona vele lo nyane wabo babehlala igumeli 1 bepheka mbiza 1. So uhlale stressa kakhulu into yona le ukuthi kafuna abantu abaxabanayo yena akakhetheli ukuthi uthiwa ngwangaphi ngwangaphi nxa uligazi lakho ligazi lakhe.
Vanogara vachitiudza kuti kwanga kusina kuvengana kwaveko mazuva ano kwekuti vemhuri imwe vamwe vari kwamaiguru vamwe vari kwamainini vanovengana. Vanoti ivo nemudzimai mudiki wemurume wavo vainzwana zvikuru zvekuti vaigara mumba imwe chete vachibika pamwe chete. Saka vanogara vachitiudza kukosha kwakaita kudanana pasina kuti iwe uri weimba ipi, uyu ndewe imba ipi. Kana muri mhuri imwe chete munofanirwa kubatana.
Mbuya Lina Chitundu vave nemakore zana nemaviri ekuberekwa uye vachiriwo kugona kufamba kuona nekunzwa pamwe nekutaura. Vanoti vakatanga kugara muguta reUlawayo nemurume wavo mugore ra1957 kusvika pari zvino. Vanoti kunyange zvavo vasina kuenda kuchikoro vaikwanisa kuverenga apo maziso avo aiva achiri kunyatsoona zviri nani.
Karekare munongoziva kuti tatisina mhosva nezvezvikoro izvi. Ehe, kareko ndichine maziso ndaingobira-bira. Ndoda kutaura chokwadi ndaingobira-bira zvokuti iye zvino handisisina maziso ndinganyepa hangu. Ehe.
Mudzimai wemumwe wevatevedzeri vemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga, amai Miniota Ubaloi Chiwenga, avo vange vari munyarikani mukuru pachiitiko ichi, vati zvakakosha kupembera nekukudza vakwegura nekuti ndiwo matenhe eruzivo kunobva uchenjeri hwakawanda. Amai Noctula Nguwe Ndlovu, avo vanove mukuru wesangano Respa Community Trust, vatsinirawo kukosha kwakaita kuchengetedza vakwegura, vakati itsika yechivanhu yekugara nevakwegura mudzimba, pane kuvaendesa kumisha inochengetedzwa vakwegura. Kurukota redunhu reBulawayo, pamwe nameya weBulawayo vaDavid Coulthard, ndevamwe vevanhu vabatana nevakweguriwa nemakore adarika zana, vanopfuura makumi matanhatu, vabva kunzvimbo dzakasiyana siyana dzematunhu eMatabeleland pachiitiko ichi. Rave gore rechipiri veSpa Community Trust vachiita gungano iri senzira yekucherechedza zuva revakwegura iro rinocherechedzwa pasi rose musi waOctober 1 gore rega rega. Hatina kukwanisa kuwana uwandu hwevakwegura zvekudarika makore zana munyika, asi United Nations inoti inofungidzira kuti gore rapera pasi rose vaive nemakore anodarika zana vaive mazana mashanu ezviuru ane zviuru makumi mapfumbamwe nezvitanhatu kana kuti 593,000, uye paine tarisiro yekuti uwandu hwevanorarama kudarika makore zana huri kukwira nekuda kwezvikonzero zvakasiyana siyana zvinosanganisira kudya kune utano nemishonga inorapa zvirwere zvakasiyana siyana. Zimbabwe Statistical Agency kana kuti Zimstat inoti muZimbabwe muna anotarisirwa kurarama makore makumi matanhatu nemaviri 62.16 kana kuti life expectancy. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Mutungamiri wenyika vaemasana munangagwa vadoma vatevedzeri vevanyori muofisi yemutungamiri wenyika, vanyori vemapazi ehurumende pamwe nevanyori vematunhu. Gwaro raburitswa nemunyori mukuru muofisi yemutungamiri wenyika pamwe nedare remakurukota vaMartin Rushwaya rinoti vamunangagwa vashandisa masimba ekudoma vanyori ava pasi pechikamu 204A chebumbiro remitemo yenyika. Pavanyori vemapazi yehurumende, vamwe vakaita savaNick Mangwana navaGeorge Gwamatanga vadzoserwa kumapazi avo avagara vachishanda vari, akaita sekuburitswa kwemashoko nebazi rezvemari. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Africa inonzi munguva pfupi inotevera ichapiwa chigaro mubhodhi repamusoro-soro kana kuti executive board reInternational Monetary Fund kuitira kuti dunhu iri rive nezwi rakasimbisisa musangano iri. Mashoko aya akataurwa nemukuru weIMF amai Kristalina Georgieva muhurukuro yavakaita nesangano renhau reAgence France Press. Mubairo weNobel Peace Prize wegore rino wapiwa kuna Nagesh Mohammadi, murwiri wekodzero dzevanhu kadzi ari mujeri muIran. Mohammadi akasungwa nehurumende yeIran kagumi netatu, akawanikwa aine mhosva kashanu nekutongerwa makore makumi matatu nerimwe ari mujeri pamusoro pekurohwa nechamboko kanosvika zana nemakumi mana. Zvipfuyo zvakawanda zviri kutyoka makumbo mushure mekunge zvavira mumakomba ari kusiyiwa asina kuvharwa nevanhu vari kuchera zvisiri pamutemo zvicherwa munzvimbo dzakasiyana siyana dzemunyika. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vakawanda vanoti makomba ari kusiyiwa asina kufutsirwa aya ari kukanganisawo nharaunda dzavo pamwe nekuvhara nzizi uye kukuvadza zvipfuwo zvavo. Mumwe anoti akarasikirwa nemombe mbiri dzakawira mumakomba aya gore rino ndiva Amon Munyorovi, avo vanogara kuchikuti mudunhu reHurungwe kumashonaland west. Mumwe mugari wekubhindura mudunhu remashonaland central vaChristopher Muneri vanoti vashandi veenvironmental management agency kana kuti EMA havasi kuita basa ravo nemazvo. Mumwe anochera goridhe zvisiri pamutemo uyo ati anoda kuzivikanwa nezita rekuti Monya anoti chimwe chinoita kuti vasatsvaga mapepa epavanochera inyaya yekuti zvinokwezva vakuru vezvematongerwo enyika avo vanosvikovabvisa vachiburisa mapepa avanoti anenge agadzirwa nechimbi chimbi kuitira kuvabvisa.
Saka zvikuitika pandezvekuti zvonezvo takadzidza kuti ukaenda uchida magwaro emugodhi kuminisi haupiwe, asi gare gare unozoona mapoliticians ave kuuya nemagwaro vachiti inzvimbo yavo yavakapega kare. Zvinova zvinhu zvinototishamisawo kuti iwo wakaenda haupiwe.
Vachikumbira kuti vamwe vemigodhi mikuru yakaita seZimplus, Golden Valley nemimwe vaite mubatsira pamwe padambudziko rekubeyhouse mine kurukota remashonaland west. Amai Marian Chombo vakati dambudziko rekuwirwa kwevanochera zvicherwa iri ratekeshera nenyika zvekuti hurumende haikwanise kurimisa iri yega.
Tiri kukumbira na Zimplans mamaini ari padhuze nesu vakati kurei. Tiri kukumbira Pixstone nana Golden Valley kuti vauye vatibatsirewo kuburitsa hama neshamwari dzedu dziri pasi ipapa. Iye zvino vanhu vakaungana kudai. Tine zvinhu zvakawanda zvatiri kuronga. Mukatarisa pane timu dzauya, tine veMinistry of Health vari pano kuuya kuona kuti vangabatsira sei.
Mukuru weCenter for Natural Resources Governance Rafarai Maguhu vanoti kucherwa kwezvicherwa zviri kunze kwemutemo kwave kuwedzerwa zvave kuita kuti vamwe vapinde nemumigodhi yakavharwa nezvikonzero zvakasiyana-siyana izvo zvine njodzi.
Dambudziko riri papa nderekuti migodhi yatiri kutaura nezvayo iri kudhirika iyi migodhi yakamboshandwa kare nemakambani chaiwo chaiwo. Varidzi vemugodhi iyoyo kwaakuzosiya nekuda kwezvikonzero zvakasiyana siyana.
Vamaguhu vanoti rimwe dambudziko nderekuti migodhi yakawanda yave yevakuru vezvematongerwo enyika vasina ruzivo uye vasingatevedzere mitemo yekuchera zvisina njodzi.
Panzvimbo yavo pakabva pauya mapoliticians vanenge vachizviti ndini ndaamuridzi wenzvimbo inoyi. Mapoliticians havasi maminers, havatozivi kuti chinonzi mining chii. Chavanongoziva ndechekuti pasi apa panobuda mari.
Mumwe ane kambani yekuchera zvicherwa Muzvari Chiedza Chipangura vanoti mimwe migodhi haina varidzi sezvo vachizotiza kana paita njodzi sezvavanoti zvakaitika paBeyhouse mine.
Zvafanana zvekare neiyi yaitika manji manji kuBeyhouse. Hapana muridzi anonzi uyu ndiye wepo chaye chaye. Vanongova kupindawo vachingobatirira kuita ivo magindagori apanzvimbo kuti ndisi vakuru. Ndosaka muchizoona kuti musi wenjodzi havabudikire kuti vataure kuti ndisi varidzi nokuti vanenge vasina mvumo iri pamutemo kuti ndivo.
Mukuru weEMA mudunhu reMashonaland West vaWeston Mapako vanoti vanhu vari kuchera zvicherwa panzvimbo dzisina kutarwa vari kuzviita kunze kwemutemo. Vamapako vanoti kuti munhu kana kambani vabvumirwe kuchera zvicherwa vanofanirwa kunge vaine gwaro rekuti nharaunda ichadzoreredzerwa sei kana kuti environmental impact assessment. Makore maviri apfuura vanhu gumi nevapfumbamwe vakafira mumugodhi wecricket mudunhu reMashonaland West. Mimwe migodhi yakadhirika ikauraya vanhu inosanganisira Rain Mine kuMashonaland Central neRed Wing Penalonga kumaNicaland. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Nunurai Jena.
Munhau dzemitambo. Mukuedza kutsvaga nzira dzekupedza nadzo mhirizhonga kumitambo yenhabvu, bepanhau reSunday News rinonzi rakokera hurukuro pamusoro pekuti dambudziko iri ringapedzwa sei munyika. Musangano uyu uyo waitirwa muBulawayo unonzi wapindwa nemapoka ane chekuita nenhabvu munyika anosanganisira Premier Soccer League, veSports and Recreation Commission, veZimbabwe Football Association Normalization Committee, mapurisa pamwe nevamiriri vezvikwata zvenhabvu zveDynamos neHighlanders. Musangano uyu uri kuuyawo mushure memhirizhonga yakaitika pamutambo wezvikwata zviviri izvi muBaba Field Stadium muBulawayo makare masvondo mashoma adarika.
It was a Friday, my darling.
Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi wemusambo wembira nehosho dzechinyakare Nasibo Mutize. Nasibo akakokwa kumutambo weVisa for Music 2023 kuMorocco uchaitwa muna mbudzi wegore rino unowe mwedzi unouya. Ngatinzwe hurukuro yaaita naIvan Zininga weStudio 7.
Chakakupai kuti muti nini ndo zvandoda kuita izvi chii? Tanzwa manga muri kuZanzibar mazuva aperayo izvezvi muri kugadzirira kuenda kuMorocco tiudzei nezvechirongwa chekuMorocco ichi.
So Visa for Music platform ye yema musicians kuti ashowcase sabari and especially those emerging musicians from different countries across Africa. So we were invited this year to go and showcase our brand Nasibo Music. Banoya, different stakeholders from different countries in the music industry. Agata Sami Music, booking agents, music festival directors, and a whole lot of people who have something to do in the international music scene.
Gadziriro dzacho dzave papi mambobata kuti kune matambudziko amunosangana nawo akawanda muzvirongwa izvozvizvi.
This opportunity, it's one of the opportunities that will come once in a lifetime. It's the once in a lifetime, so we are actually pleading to Zimbabwe and also on the international people that we are looking for funding yekuti tiende ko funding in form of air tickets, in form of money, in form of paying for our visa cost as well. And first of all, you need to come to 22-25 November. We only have a few days left.
Kune vakawanda vanoda kunzwa mumhanzi yenyu, vamwe vanozviti mapromota, vamwe vanozviti masponsa, nevamwe vanongovo mafans vanoda kukubatai, vanokuwana ikupi?
Vanenge vachida kuzotibata vanotibata pa +26378289972 kana kuti vanotibata pa email yedu nasibomusiczim@gmail.com.
It was a Friday, and ndingango kusiya imuchienda ndatombokuwana ekuda chiri mudenga. It was a Friday.
Ukabatara kanaka pane ado yeuta pane yajaziva kuti uri mwana wangana oi yeah.
Manga mchinzwa kambo kanonzi chire mudenga manzwa hurukuru yaitwa na Nasibo Mutize ari parunare kuHarare na Ivan Zininga weStudio 7. Tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishanu svondo rinouya. Musakanganwa chirongwa chelive talk na 8 PM manheru ano, apo tiri kutarisa dambudziko rechirwere chekorera icho chinonzi chabata matunhu madiki akawanda emunyika kusanganisira guta guru reHarare. Sezvo nguva yedu yapera, regaiti mutarisa musoro yenhau zvakare. Zvichitevera dambudziko rechirwere chekorera ravhiringa nyika, hurumende inodzika mitemo inorambidza vanhu kuungana vakawandisa parufu nemudzisvondo zvikuru matunhu akatarisana nedambudziko iri. Tabatashuka kumagume chirongwa chedu. Anokuoneka ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndekusiya mina Taboka Ncube.